manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechipiri chikunguru 5/2022 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi vagari vekumasvingo vochema-chema nemari dzemitero dzavari kunzi vabhadhare pamwedzi dziri kuiswa pachikero chemari yekuAmerica hurumende inoti yagadzirira kuita nhaurirano nevashandi vayo vazivisa nezvekuda kutanga kuramwa mabasa Reserve Bank of Zimbabwe yoparura mari yendarama inenge ine goridhe asi dzine nyanzvi munyaya dzezvoupfumi dzinoti kuteya nzou neriva. Ndiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vagari vemumasvingo vanoti upenyu hwavaomera zvakanyanya mushure mekunge kanzuru yatanga kuvabhadharisa mitero yemvura masiweji marara nezvimwe nechikero chedhora rekuAmerica kumabhanga kana kuti bank rate inochinja zuva roga roga izvi zvapa kuti mimwe mitero ikwire zvakapetwa kaviri Godfrey Mutimba anoti panyaya iyi
Kanzuri yakazivisa mukupera kwemwedzi wapfuura kuti yakachinja budget rayo ichiriisa kumari yekuAmerica nekuda kwekushaya simba zvinotyisa kwedhora remunyika. Asi vanhu vanonzi vanokwanisa kubhadhara mitero yavo nemari yemunhu achishandisa mutengo wekuchinja mari wekubhanga. Izvi hazvina kutambirwa zvakanaka nevagari vakaita saamai sungano zvarebwa nashe vanoti havakwanisi kubhadhara mari dzave kudiwa pamwedzi.
Chirongwa chakaitwa nekanzuro chekuti ichinje mari ichidhira ine ikwivhalendi yemari yusakuforex chirongwa chakanomira zvakanaka nokuti mabhiro ave akakwira uyezve tagara zvichitotarika nearipo kuzoti aya ave akakwirisa zvokuti handisifungi kuti tichagona kubhadhara mvura mari idzi pachaita dambudziko uye pachaitova nokuchema nokugedhagedha kwameno pakuti vanhu vachatanza kubhadhara mvura vagodzivharirwa zvirwere zvigowanda munyesha umu chirongwa chakaitwa nekanzuro chakaita
Kanzuri isati yatura danho iri vagari vaibhadhara mari dzaitangira pazviuru zvisere 8,000 Zimbabwean dollars kusvika pazviuru gumi zvemadhora emunyika 10,000 pamwedzi asi mwedzi uno mari yakakwira zvekutangira pazviuru makumi maviri 20,000 Zimbabwean dollars kusvika pazviuru makumi matatu kana kuti 30,000 Zimbabwean dollars mumwe mugari wekurunyararo west ari pamudyandigere ambuya beatrice hama dziripi vanoti mari yebhiri remvura yave kudarika muhoro wavo pamwedzi
aiwa ina handisi kana kutombofara handisi kuziva kuti kanzuro yedu yatifungira zvipi rwendo runo sezvakaita inini ndiri kutaura nditori penjeniyawo zvangu handina kana mari handitozivi kuti mari yacho iri kuuya iyoyo ma30,000 aya 10,000 yacho yanga ichitombouya iyi ndaichitoikoniwa saka kana vakuunza 30,000 ichinzi ndeyemvura pamba panogara vanhu vaviri mushure macho ndiri penjeniyana kana mari yandotambira yachoka yepenjeni yacho amenoti inopetwa rungano kuti isvike pa30,000
vagari vazhinji vari kuti vainge vaitotadza kubhadhara mari yaivapo kare nekuda kwekuoma kweupenyu vachivharirwa mvura nekanzuru nekudaro zvatowedzera dambudziko ranga riripo Meya waguta remasvingo vaColin Maboke vati vakatora danho iri kuti vakwanise kuramba vachiita mabasa avo sezvo zvinhu zviri kungokwira munyika zuva nezuva.
Chirongwa ichocho hatigoni kuti tinzvenge from reality. I think even munhu wese unoappreciata kuti Zimbabwe zvinoira zvakangofuma zvakachinja zvakakwira. Kana tichida zvekuti tiprovide service delivery iri effective then we have tongoramba achitoita zvokubhadhara mari ndichitandisa the current market value yemu ile bank value yemu yemari yacho inofanira kubhadharwa nemugari At the moment, I don't go to electricity. What my pension has any problem, you could ask on a marine or Koko. Then it means a compromise of this delivery.
Asanga Nuri Rakozero Zeragari, Remasu United Residents and Rent Payers Alliance Kanakutimura Rinoti, Kanzi Miko Miseravagaras now Chekubata. Vanoona nezvekufambisa kwebasa mumura muzvare rumbi dzemagurupira vati kanzi rekatora dano iri isinawo kunzwa zvichemo zvevagari
vakatorwa necouncil iri vakatora vasina kumbokonsulta vagari havana kumbopinda mumisha kuti vanzoti vanhu vane muono wakaita sei richaafekta parevenue collection nekuti vanhu havana mari shoma iyoyo yanga ichichajwa edisi vanhu vachitsvaga vachibvisa Zvino mukwidziro wavazoita uyu ne 100% vasina kukonsulta vanhu zvasvibisa mwoyo yevagari avo vachabva varega kubhadhara nokuti vanongoona sekuti kusiri kufa ndokupi izvo zvichabva zvazoafekta manje even service delivery
mura yati iri kutora matanho kubudikidza nemagweta ayo anorwira kodzero dzevanhu ndakamirira studio 7 masvingo ndini Godfrey Mutimba
Hurumende iyo iri kupomerwa mhosva yekuisa zvimiti munzeve kana vashandi vachitaura nyaya dzemari inoti inokoshesa nhaurirano. Izvi zvinotevera kuzivisa kwakaitwa nezuro nemamwe masango nevashandi kuti vacharamwa mabasa mukati memavhiki maviri anotevera nenyaya dzemari dzavari kutambiriswa dzavanoti hadzichakwani. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Izvi zvinotevera gwaro ranyorwa nemamwe masangano anomirira vashandi vehurumende achizivisa kuti kana hurumende ikasagadzirisa nyaya yemihoro yavo mumazuva 14 vachange vachizoramwa mabasa. Masangano anyora tsamba iyi anoti Public Service Association, the Federation of Educators Union of Zimbabwe neNurses Federation of Zimbabwe. Asi vachitaura neStudio 7 gurukota rinoona nezvevashandi vapo mavhima vatiwo vashandi nevashandi ndiri vari kuzoita hurukuro nemusi wemuvhuro vamavhima vati hurumende inokoshesa hurukuro
chatinonyanya kuda ndechekuti hurukuro dzisadonha hurukuro dzirambe dzichienderera mberi vanhu varambe vachienda kumabasa asi hurukuro dzichienderera mberi kusvika hurumende nevashandi vasangana vawirirana kuti va pane zvinofanira kuti zvibhadha wevashandi kuziva kuti kune musangano weNJNC musi wemuvhuro vhiki rinouya ndicho chimwe chiga chatinacho chekuti tikwanise kusvika patinowirirana nevashandi zvakadai vambomira vaita patients
asi mutungamiriri weZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vanogara vachiti hurumende haidi zvenhaurirano pachine nguva vati vari kutambiriswa mutero wembwa
ukati takupa 100% yemunhu ari kutambira 18,000 asi takupa 100% zvinoreva kuti anonga akutambira next month muna this month July tachapera mwedzi anonga achitambira 36,000 kana wakazvitarisa nezviri kuitika muekonomi tunoona zvichiita hazviiti haikwani haiite we cannot talk about it isusu hatichatombotarisiri magovernment kuuya nemapercentage of any increment government yakufanira kutaura mafiga anotaridza kuti mushandi unorarama
munyori mukuru werimwe sangano revavairidzi reprogressive teachers union of zimbabwe varaymond majongwe vati vose vashandi vanodawo mari inokwanisa kuti vararame sezvo vakatodzidzira mabasa avo
sei tiri kutambiriswa mari isingakwani kutenga bharesi iwe uri munhu akaenda kuchikoro kunodzidzira basa chotokundwa here kutambira mari nevanhu vanotengesa magwavha mutaundi isakaenda kubasa tikushenzera nyika vana chiremba vari kurapa vanhu
mutauriri weZimbabwe Teachers Association vaGoodswill Taderera vatiwo vashandi vehurumende vave kuita mushandira pamwe kuti vawedzerwe mari
asi iye zvinezvi chawirirana kuti ngatichimboisai musoro pamwe chete timbofamba tiri pamwe tichikurukura tichiwirirana tichiratidza kuti munhu watakatarisana naye munhu umwe chete mushandirwi anova ndiye asiri kutipa zvakakwana
asi vamavhima vatiwo kuramwa mabasa kunokanganisa mabasa akakosha ehurumende.
Kana mabasa ehurumende akamira vanhu veZimbabwe ndivo vanosafa. Saka ngavafungisise vasati vaita izvozvo zvavari kutaura zvokuenda pastrike kana dzimwe job action.
Pane nguva hurumende nevashandi vayo vasiri kuwirirana panyaya yemihoro. Vashandi vanotiwo vanoda kupiwa mihoro nemari yekunze vachiti zvinhu zvese zvavakungoda kubhadharwa nemari yekuAmerica panguva iyo vashandi vari kutambiriswa madhora emunyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Munyori mukuru werimwe sangano revadzidzisi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere vasungwa nemapurisa vachipomerwa mhosva yekuponda imwe nhengo yesangano iri vaRoy Isa muna 2016. Dare ramagistrate rakamboita tsvakiridzo rikati pamushakabvu akanga adonha kubva mukamuri yechinomwe paJameson Hotel muHarare asina kupondwa, asi mapurisa anoti ave nehumwe humbowo. Kusungwa kwenhengo dzeArtus uku kuri kushorwa zvikuru nevanorwira kodzero dzevanhu vachiti kuvashungurudza. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutungamiri weArtus vaObert Masaraure vakambosungirwawo mhosva iyi vakapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso.
Senchere negweta ravo mai Beatrice Mketwa vaenda nhasi kulaw and order kunozvipa kumapurisa mushure mekunge paine gwaro rakanga ranyorwa mubepa rinonzi Patriot vachiti vachere vari kutsvagwa nemapurisa. Vaenda vachitibvunza kuti vari kutsvagwa vane mhosva yavakapara here. Vasvika vakasungwa vachinzi vari kupomerwa mhosva yekuuraya shamwari yavo inonzi Roy Isa mugore ra2016 inove nyaya yakaitika ikaitwa tsvakurudzo dzakaitwa kumatare ikaonekwa kunzi shuwa papasina munhu anga akaparadza upenyu hwavarwoi Isa. Tichitaura kudai vachere vabatanirwa pamwe chete neni kuti tipuwe mhosva iyi yekuti takauraya Rwoi Isa anga ari mukomana wechidiki aigara kuAturas kumwe chete kunoshanda vaRobson Chere.
Vachere vanga vachinyorawo pamadande mutande kuti pane vanhu vanga vachivatsvaga. Mungatudzwa kuti zvanga zvichifamba sei panyaya?
Ziti rapfuura pane mota yakapasa pamahofisi pedu ichiita kunge yaita accident ikapasa pajurawo. Mushure mekunge pajurawo papasika paperimitawo yedu kwakazouya mota ivanga ine vanhu vekuhomicide vamwe Blue and Order vanonzi vaifamba nemota yefortuna yewhite yanga isina maplates. Vakazosvika vakabvunza kuti vari kutsvaga vachere. Zvimwe chete zvakaitikawo kuAmturas kwatinozwa kuti kune mota dzaingotenderera vachiti vanotsvaga vaRobson Chere. Asi magweta ainyorera tsamba mapurisa achibvunza kuti vari kutsvaga vachere here, ivo vachiti hatisi kukwanisa kutaura izvozvo, hatikwanisi kunyora kana kutaura kuti tiri kuvatsvaga kana kuti hatisi kuvatsvaga. Saka asi ndopazoti gweta ratikatiendei kumapurisa kwacho tinotaura navo tizwe kuti vari kukutsvaga iye here zvechokwadi, nekuti dzimwe ndimwe dzenguva mukutsvagwa uku munhu anosvika pakusopondwa nevanhu vanenge vachikonyemedzera kuita mapurisa.
Mapurisa akambotiwo pane dzimwe nhengo dzesangano renyu dzavari kutsvaga nezvenyaya imwe chete iyi, mungazive kuti ndivanani here vari kutsvagwa?
Pane zvinhu handichazive kuti vamwe vavari kutsvaga ndivanani, sekuti mapurisa chero mukatarisa vamagwaro vakanyora vachiti ndine vamwe vandiri kupomberwa kuti takaparara mhosva pamwe chete navo. Hapana ane zita rakandomewa, pakangonzi pane 4 others. Saka tichaziva kuti ndivanani maothers acho zviri kudonetsa kuti tingazive sei. Tingafungira kuti pamwe kuti vakati vachere sezvo vari kunzi vanga varipo musi uyu, kana kuti vamwe vanga varipo here musi uyu, asi hapachisina mamwe maticha anga arimo musi wakaitika chiitiko ichi.
Mutungamiri weArtus vaObert Masaraure vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tichiri panyaya dziri mumatare, nhengo dzedare reparamende dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaJob Sikala navaGodfrey Sithole vacharamba vari mutirongo muchikurubhi sezvo vachuchisi vehurumende vari kuti havasati vapedza kuzeya nezvechikumbiro chavo chekuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso kana kuti kwete. Vaviri ava vari kupomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga kunyatsime pakapondwa nhengo yebato reCCC vaPius Jamba ari muusungwa, asi vari kuramba mhosva iyi. imwe nengo yebato iri vaAmos Chibaya neZuro vakadaidzwa kumapurisa vakaendeswa kumatare vachipomerwa mhosva yekuita musangano pasina mvumo yemapurisa. Ngatinzwei hurukuro yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Ndakada idzwa mkoma Zulu nema purisa e law and order kugweru. Ndaenda ko, ndiina gweta vachida wanyika. Tika vaipapo, wakarekoda statement. Ndokuenda kumatari edzimosa kukot. Tazuka ikoko, vano asisa nyaya, maprosecutor. Wakabunza kutinyaya, ii mnuiwona sei. Ndikata haa, ndezo mgozi matsuru kunyepa. Hakuna zakaitika andina kumbe ngendaka mbuna adresa sangano uoyo muswa 3 April zinuwa mwezi miri yadi yakadarika. Saka prosecutor wakazoti iwo tava kundo taka ma witness wacho iwavo kana kutu wanupa umboho wakandu wona ndichi adresa msangano uoyo timze kutu wanu dichinyi.
Izvi vakati vanotarisira kuti vanenge vazviita rini.
Izvi vakati vachazviita pavhiki iri kutevera vazopedza vozotidana kudare tozoona zvinofamba sei. Saka ndingati pari zvino ndomamiriro akata nhaurwa yacho.
Musangano uyu kunzi wakaitirwa kupi chaizvo vachibaya?
Mosva yandanga ndichipiwa of course inova yekugadzirwa. Yekuti iyo ndakaita musangano munzvimbo yekwachirumanzu kunonzi kugwendengwe. Nzvimbo inotaura nezvayo inzvimbo inova isingakwanichiro kilomita kusvika pacharandura. Zvekudee ndakaita musangano uyu mapurisa ekwacharandura vangadai vangondibatsira ipapo. Saka ndinokahadzika chose kuti mwedzi miviri yosei pachizi pakati wemusangano pozonzi Chibaya ngaasungwe nhasi zvamboita zvokudii.
Muri kuona sei kusungwa kuri kuitwa nhengo dzebato renyu nevamwe vanopikisa vachibaya?
Zvose tozviona kuti imviro mviro dzezanhu dzokuhla urongwa hwatiri kuita hwemugwazo. Musangano wedu watekeshera kumareseva movement yedu yazara kumareseva. Vanhu vese vakungoti ngaapinde mukomana ngaanjile murombe. Saka iyi nyaya iri kutaura nemapurisa yekuti vachibaya vakaadhiresa musangano wanga wasingasikangwe nemapurisa manyepo vaakushaya pokubata. Saka ndingangoti muchidimbo aiwa ngavaite zvavo. Nyaya dzokusungwa pasina mhuri dzichapara takanguva tasangana nadzo kubva tichiri kuMDC 1999 zvinhu zvaingoitika. Saka hai hativhunduki.
Vakafanobata chigaro chemurongi webasa mubato reCitizens Coalition for Change vaAmos Chibaya vange vari parunare kugweru naBlessing Zulu weStudio 7. Mumashoko kuvatori venhau gavhuna weRBZ vaJohn Mangunja vakazivisa nezuro kuti kutanga musi wa25 mwedzi uno vachaparura ndarama inenge iine goridhe inenge ichirema aunzi rimwe chete kana kuti 1 ounce iine makarati makumi maviri nemaviri kana kuti 22 carats. Vamangunja vanoti vari kuita izvi kuti vachengetedze pfuma yevanhu vari kuti dhora remunyika riri kuramba richishaya simba. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara.
WeBanga Reserve Bank wakaparura chirongwa chemagold coins seimwe nzira yekunge vanhu vachichengetedza pfumi hwavo yatingati kubachirungu store of value. Zvamunoziva ime nyaya yeinflation yaita kuti confidence netrust mulocal currency idonhe zvakanyanya. Vanhu vazhinji vakunyanya kuda kushandisa for ma transactionary purposes or even for kuchengetedza upfumi ma United States dollars. Saka tikona demand yema United States dollars yakwira zvakanyanyisisa. Ndosaka hurumende yaparura chirongwa chekuunza magold coins.
Aya macoins egoridha muri kutaura nezvawaya anobatsira papi kugadzirisa nyaya dzemari munyika?
Zvinogona kuita kuti demand yema United States dollars yakakwira zvakanyanya pane nguva iti dererei. Kana yaderera zvounzo a bit of stability pa exchange rate yedu. Saka I think ndo expectation ndo tarisiro iripo iyoyo yekuti magodwens aya. Since God, value God, ino tokwira, even zvinosina kumira zvakanaka muekonomi kana vasirese, tinoona value ye God chikwira. Saka it's a good investment.
Ndingadawo kutsvaga kuti vanhu vese vane mukano wekumawana here kana kuti ane vaakanangana navo.
How affordable will these gold coins be? Especially tichiona kuti anenge achigadzirwa nepure gold ye 22 carats. Saka zvinogona kuita kuti ma ordinary people wamo vanhu vanenge vasina mari yakawanda vatadze kunge vachi wana access kuma gold coins aya. Uyo of course nyaya dzimwe dze security dzino dze counterfeits nyaya dzinowanzo kuitika idzodzo. Saka pane bachida ma measures ano discourage nyaya dzema counterfeit gold coins. But on paper chirongwa chakanaka, dzimwe nyika dzitori nawo ma coins, ma gold coins, vamwe ma silver coins. Normally itori imwe investment ino batsira ma investors uye vanhu vane mari vanenge vachida kuchengeta imwe investment, imwe pfuma yavo mu gold, kwete kusiya pfuma yese ari ma either US dollars or ma zim dollars. But yatingati pachinhu ku diversification ye investment portfolio account yema investment assets.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vange vari parunare vari muHarare. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa emu Highland Park, Illinois vanoti akasunga Robert Crimo nezuro achipomerwa mhosva yekupfura nekuurayiwa kwevanhu vatanhatu uye kukuvadza vamwe makumi matatu. Vanhu ava vaifora vachipembera zuva rekuwana kuzvitonga kuzere kweAmerica nezuro. NATO nhasi yanyorerana zvibvumirano zvekutanga neFinland neSweden kuti dzive nhengo dzemubatanidzwa wezvekudzvinyirirwa kwenyika iyi. Nyika mbiri idzi dzakadzivisa muna kubvumbi kuti dzave kuda kuita nhengo dzegungano iri. Izvi zvakaitika mushure mekunge Russia yatanga kurwisa Ukraine. Munyori mukuru weNATO vaJens Stoltenberg vanoti kuwanda kwenyika dziri mugungano iri kunopa kuti risimbe. Nyika mbiri idzi dzikave nhengo zvinoreva kuti gungano iri rinenge rave nyika makumi matanhatu nembiri. Pasi pemitemo yeNATO zvasarira kunyika makumi matatu dziri mugungano iri kuti dzishandise mitemo yadzo kuburikidza nematare adzo eparamende kuti dzitambire nyika mbiri idzi. Kubva pakatarwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mutemo wechimbi chimbi unobvumidza kushandiswa kwemari yekunze pamwe neemunyika weStatutory Instrument 118A Presidential Powers Temporary Measures Amendment of Exchange Control Act Regulations 2022, vamwe vezvitoro nevemisika vanonzi vakatotanga kutara mitemo yezvitengeswa zvavo vachishandisa mari yekuAmerica uye havachabvuma kutambira dhora remunyika. Jonga Kandemiri weStudio 7 anoti panyaya inotevera.
Vakuru vakati chakupa ronda chati nhunzi dzikudye. Izvi ndizvo zvinonzi nevamwe zvave kuitika kuruzhinji rweZimbabwe ruri munyika, uro runonzi rwave kumanikidzwa kutsvaga dhora rekuAmerica kuti rwukwanise kuisa chekudya patafura. Saka chii chave kukonzera kuti izvi zviitike? Mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vanotsanangura.
Kubva paparurwa mutemo wekuti mari yemuno muZimbabwe ichashandidzana pamwe chete nemadhora ekuAmerica, zvamba zvaitawo kuti vakawanda vanogadzira zvinhu vachiendesa kuzvitoro vatengese zvinhu zvavo nemari yekunze chete kubudikidza nekuti ivo vanenge vachiti yemuno iri kukurumbidza kuderera uremu zvichienderana nekufamba kuri kuita inflation uyewo nekushaikwa kunenge kuchiita mari yekunze inenge ichidiwa nevemabhizinesi vakasiyana siyana vamwe vanowana mari kumusika weauction system vamwe havawani
izvi zvinotsinirwa nemutungamiri werimwe sangano revanotengesera mumigwagwa revenders initiative for social and economic transformation kana kuti VSET vasamel wadzai avanoti chakatanga ndo chakachenjedza
mamembers eduwo vanhu vanoziva zviri kuitika market vanhu vakasangana matambudziko akadaro makore apfuura saka tatinongokurudzira isusu vakuru vedu veministry of finance nereserve bank ndevekuti ngavaise mitemo iri predictable mitemo isingakanganisi upfumi hunenge hwachengetedzwa nevanhu kuburikidza nemari dzavo tikanatsokutarisisa zviri kuitika ndezvekuti vanhu havana confidence nemari yedu yomunyika ende vanotoitya takatarisa maringe zvakamboita makore apfuura yekuti vanhu vakapedzisira varuza mari dzavo dzanga dziri muaccounts
munyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU vaJafet Moyo vanoti hazvisi zvitsva kuti vezvitoro vanoramba mari yemunyika vachida kungotambira dhora rekuamerica asi iyo vashandi vazhinji munyika vachitambira mihoro yavo iri mumadhora emunyika
zvagara zviripo vakawanda vanhu vari kutotambudzika vari kutambira maZimbabwean dollars asi mashops agara achingotambira mari dzese mafomal shops akafanana nevana vana OK vana TM anotozivikana mashops mahombe
nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti ndiro dambudziko ravagara vachitaura kuti richakonzereswa nekushandiswa kwemari yekunze pamwe neyemunyika nguva imwe chete
saka zvichaita kuti zvinhu zvizhinji zvimwewo zvatajaira zvakafanana even nemafuta ekubikisa zvakafanana pamwe nesipo tichazviona zvakangotengeswa nemaus dollars ega nekuti zvinhu zvatinotengwa kunze kwenyika saka hazvi zvinhu zvinotishamisa nekuti takangoya mutemo iwowo ndozvinhu zvatanga tazvitarisira kuti zvichaitika
imwewo nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano relabour and economic development research institute of zimbabwe Dr Professor Chitambara vanoti izvi zvinokonzerwa nekukwira zvakanyanya kweinflation vanhu vemunyika vopedzisira vasisina chivimbo nedhora remunyika
zvinhu zvakakwira makwirira zviri kuita zvinoita kuti munyika muekonomi muve nemauncertainties zvinoafecta even vanogadzira zvigadzirwa maproducers production zvinoafecta business nokuti normally kana mari iri kurudza value hapana munhu anenge achida kutrader in that weakening currency nekuti unopedzisira wakuita maloss unopedzisira usakwanisi kuramba uri mubhizinesi
asi zviri pamutemo here izvi kuti vemabhizimusi varambe kutambira dhora remunyika Dr Chitambara vanoti
temu yenyika inoti tiri mumulticurrency regime but tirikuona kuti nenyaya yeinflation vanhu vakawanda vari kuprefera kunge vachishandisa maunited states dollars ayo ari more stable saka idambudziko iroro rinoitika kana zvinhu kana zviri kukwira kana muri yatinoti chronic high inflation saka kutoti confidence netrusti dzoke kumazim dollar kunge zvinhu zvagadzikana kukwira kwezvinhu kwagadzikana and zvinogoneka chete kana tadhila nezvinhingamupenga madrivers ari kuita kuti zvitengwe zvinhu ikwire nyaya dzemoney supply
ukuova kuchera vachiti nekuda kwedambudziko iri mamwe makambani achatomanikidzwa kubhadhara vashandi vavo mihoro yavo iri mumari yekuamerica senzira yekuti vabatsirikane studio 7 yakundikana kubata gavhuna vereserve bank of zimbabwe vajohn mangudya kana vogurukota rezvemari muzvinafundo mutuli ncube kuti tinzwewo mativi avo panyaya iyi ndakamirira studio 7 ndini jonga kandemiri ndiri muwashington dc
muchirongwa chelife talk chethe connection na8 maneru mutungamiri ngomo westudio 7 ari kuita hurukuro nevechidiki vemuzimbabwe vari muchirongwa chemandela washington fellowship kana kuti yali vave kupeta zvidzidzo zvavo muzvikoro zvepamusoro muamerica tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu ini ndini evans zininga ndiri muwashington dc
Soku izika atisenda baku VOA Ndebele.